kana munhu uchiri kure unogona kusanzwisisa kuti zvauri kuona mune mumwe munda uri papurazi reLingfield zvirimwa here kana kuti imwe mhando yesora isinganyatsozivikanwe asi ukazosvika pedyo unozoona kuti zvirimwa izvi maruva purazi reLingfield riri makiromita 20 kwakadziva kumabvazuva kweguta reGweru uye papurazi apa panoitwa mabasa akawanda kusanganisira kurima maruva nezvimwe zvirimwa zvakasiyana-siyana pamwe nekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama purazi iri nderemhuri yekwakarima zondo uye vatatenda karima zondo ndivo mukuru wepurazi iri vakarima zondo vane makore 30 ekuberekwa uye vakadzidzira basa reuchartered accountant vanoti vakaita shungu dzekumutsurudza kurima maruva kwaiitwa nevabereki vavo papurazi iri mumakore ekuma1990 nekuda kwekuziva kuti kuita izvi kunopa pundutso yakakura
ndaona kuti vabereki vakura indastry yacho yemafulawazi yavhara muzimbabwe ndakaita shungu dzekuti ako kana panga pane varungu vaikwanisa kuzvimaketa vachitsvaga mamakets avo kunze kwenyika inini ndotadzei kuti ndinonozvitsvagira and then ndinoita resuscitate maoperations iyayo saka ndozvandakaita
pave nemakore anoda kusvika mana vakarima zondo vamutsurudza zvekurima maruva papurazi reLingfield vanoti vanorima maruva zvichienderana nekuti vavanotengesera vanenge vachida maruva akaita sei
tinopiwa programu nevarungu vekumhiri kwemakungwa vachitaura kuti mavarieties avanoda kuti tivaitire ndaapi and vanenge vachida maquantities akaita sei tobva taplana munda wedu flower season yacho inotanga muna October tinotanga kudyara muna July August but muna October ndo patinotanga kutengesa saka kubva kumuna October kusvika muna June tichingotengesa on a weekly basis vanenge vachiwana maflowers avo svondo nesvondo
mukuru anoona nezvekurima paLingfield Farm vajason majwira vanoti vanorima mhando 5 dzemaruva anokwanisa kurimwa panguva yemwaka wekupisa uyewo vanorima imwe mhando yemaruva ine upenyu hwakati rebei vanogara vachiitawo ongororo yekuti ndeapi mamwe maruva angakwanisa kurimwa papurazi apa
semasummer flowers mavarieties anotova mashanu so masummer flowers ane season tinoatanga from July up to May mugore racho rinoteera munguva yechando haanyatsoita zvakanaka senza tinombomiredu kuyaita mberi tinoita maproteas maproteas anolasta for 15 to 20 years ari mugraund saka every year tinenge tichingoharvesta tine almost 11 hectares dzemaproteas dziripo but muna September tichawedzera tichange tichidyara dzimwe 19 tani total of 20
purazi reLingfield rinoendesa maruva anosvika 2 kunetherlands pasvondo rega rega maruva aya anotakurwa nerori yakagadzirirwa kuita izvi pamwe chete nezvimwe zvirimwa zvakadai sepeas kuendeswa kunhandare yendege muHarare uko zvose zvinozotakurwa kuendeswa kunze kwenyika mumwaka wekutengesa maruva purazi rinowana mari inodarika $500,000 ezviuru zvemadhora vamadyira vanoti kunyuka kwakaita chirwere checovid-19 icho chinobva muutachiwana hwecoronavhairas kwakambokanganisa zvikuru basa ravo
coronavhairas pamaruva yakatiafekta zvakanyanya because mavadisainisa kunetherlands maketi yakabva yavhara saka pakavharwa maketi kutichinisa maruva ikoko vanhu vasingashaki kumaketi zvanga zvakunoita kuti maruva aitoora ariko achitoraswa saka takaita almost 2 months tisingaendese maruva ipapo zvakatiafekta zvakanyanya because takatoraswa takatora naloss
kunze kwekurima maruva reLingfield Farm vanorimawo peas dzavanotengesa kunze kwenyika vachiwana zvekare mari inodarika $500,000 ezviuru zvemadhora ekuamerica vamadyira vanoti vanorimawo zvichienderana nezvinodiwa nevavanotengesera
hatingodyari peas tinotanga tatogara pasi nemacustomers edu towirirana uchada how many hectares then isusu tozoplana manje right this year tichangesupply kwakati tichirima so many hectares tinotogara toita mafocus isati dzavepo kuti wiki yakati tichabudisa so many tons wiki yakati so many tons iye vanenge vangoita maorders avo vachishanda nemafigures iwayo
vanoti pakukohwa nekurongedza peas kuti dzizoendeswa kunze kwenyika panodiwa kutevedzera zveutsanana zvakasimba mumwe mudzimai wechidiki muzvare Magnus Aidi ndemumwe wevashandi vanodarika $500,000 vanoshanda papurazi iri vaine basa rekuona kuti izvi zvatevedzerwa
pati nchito wa ijingi nchito sa like makeup ati zite ngele kumuna nao siyo maji peace ma singa nao nao polish ito nchito wa hitari si pa dressing kumakumba nifano nga ane busu wata kafari kase za ndaka ito kana ahi wara ati zite ngele kutawa zite maji peace zedu chakuno tati sila kumzu wara so kanyani sugar snape even more soft so kutu kango ikwaza nyo wara chete ino ngea tude ni damage tawa mafisiko damage ati madi
kunyange azo wachifazo ane basa rukuri marawari kuita wakari mazondo wanoti kushaikwa kwa mari munyika kuno viringiza basa rao
pana pa vashandi tine 500 wanoshanda pa plus saka kuti vawane nguva dzekuti vaende kuma bank vachimirira ma queue vazvinoita kuti zviviringidze ma operations edu ipapo hurumende yaona kuti ingabatsira ma pharmacy especially vanenge vari muexport kuti kana inini tichiunza mari yekunze munyika medu ndito priority yekuti handifani kushoterwa necash yekuti ndibhadhare vashandi vangu
zvakare mazondo anochemachema vane nyaya yekuchinja chinja mitemo kunoita hurumende kunyanya munyaya dzezvo Fumi, vachiti panofanirwa kuine mitemo inokurudzira varimi vanotengesa zvirimwa kunze kwenyika vakaita saivo. Kurima maruva ndechimwe chezvinhu zvaiwanisa nyika. Mari yekunze kwenyika yakawanda zvikuru uye Zimbabwe ndiyo yaitevera Kenya muAfrica mose pakutengesa maruva kunze kwenyika. Kambani yehurumende inokurudzira kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika yeZimtrade inoti mugore ra2002 Zimbabwe yakatengesa maruva emari yaisvika mamiriyoni makumi matanhatu emari yekuAmerica. Kurima maruva kwakazovhiringika sezvakaitikawo kune mamwe mabasa ose ekurima mushure mechirongwa chekuendesa ivhu kuvanhu vatema. Varimi vakaita savakari mazondo ndevamwe vanhu vari kubatsira kumutsurudza mbiri yaive nezimbabwe yekurima zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taura Shava.